Phantom, do it.
Sakuru Rabako Poisa.
Levels production.
You know what you know? And in a bakat, one in a duma. That is okay, Iko, Kosakatuma. You don't need a party time, Muno Musaba time, Vatashika Pakushira. Fantani. Oye. Oye. Shakanaka Sundi Tere, Mama Wangu Vasa Sundi Yari Regana Naimba. Fantani. Oye. Oye. Shakanaka Sundi Tere, Mama Wangu Vasa Sundi Yari Regana Naimba. Mari Hanga Pete Shot, Hanga Mbomona Rasta, Hanga Chikemero Paiya Watosta. Nekuti dzonguva zhinji chinotogara chiri kwedu tinonamatira fefa. Vokanda matumbo nonga vakeimba. Zviito zvavo zvisakupedza simba. Vane urongwa hwavakaronga ita handidi semwana wekwacharamba. Zvirambe uchiti oiyerereya. Oiyerereya. Zvakanaka zvinditevere mama vangu vasazondinyarire kana ndaimba. Vandani oiyerereya. Oiyerereya. Mama wangu vasa zondi nyari regano. Nae wari wangu ndipa simba ndambo customer demoni. Ndakunzi boss puma kumundikoni. Pose pondo shaura vatsigiri wangu vangu rambe vachidaira iameni. Chitsike ende chitsimbe chisatani. Hakuna zombo zvichabuda jamani. Tsiri kongirozi dzatofamba nadzo dzinenge vana bosi pilani wekwa solani. Oiyerereya. Oiyerereya. Shakanaka zvinditevere mama vangu vasazondi nyarire kana ndaimba. Bandani oiyerereya. Oiyerereya. Shakanaka zvinditevere mama vangu vasazondi nyarire kana ndaimba. Handina mbakatwa ndina dumwa. Ngazvidzoke ikoko zvakatumwa. Udoni tapati time muno musama time vachasvika pakuzvira. Mari Hanga Pete Shot, Hanga Mbomona Rasta, Hanga Chikemero Paiya Watosta. Nekuti dzonguva zhinji chinotogara chiri kwedu tinonamatira fefa. Vokanda matumbo nonga vakeimba. Zviito zvavo zvisakupedza simba. Vane urongwa hwavakaronga ita handidi semwana wekwacharamba. Zvirambe uchiti oiyerereya. Oiyerereya. Shakanaka zvinditevere mama vangu vasazondinyarire kana ndaimba. Bandani oiyerereya. Oiyerereya. Shakanaka zvinditevere mama vangu vasazondinyarire kana ndaimba.
Levels production.
Well done. Go and see Victor.